manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 4/2025. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzezanu PF dzoenderera mberi dzichikandirana makovhu nematete nezveutungamiri hwava Emerson Munangagwa. Sadik yobatana nenyika dzekumawirira kuAfrica kuzeya hondo yemuDRC. Mutambi wenhabvu weZimbabwe Warriors Mashawo Munetsi anotengwa nechikwata chemuEnglish Premier League. Indiwe mingwe emisoro ye naudzedu za nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kukandira na makovhu nematete kurikenderera mberi muzano PF zvakonzerwa neurongwa hwevamwe mubato iri. Zvekuti sarudzo dza 2028 dzisaitwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatungamire kusvika 2030. Vari kutsigira kuti vaMunangagwa varambe vari panyanga vari kubvumidzwa kuita misangano nyika yose asi vasiri kuvatsigira vari kurambidzwa kuita misangano pamwe nekutyisidzirwa. Nengo yeCentral Committee yebato rezanu PF vaBlessed Geza vari kuti vaMunangagwa vakundikana uye vave kunzi negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vasungwe vachinzi vakaponda munhu. Hatisati tanzwa divi ravageza pachipomerwa ichi. Mukuru wesangano reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vaGodfrey Senengamu vari kutiwo vaMunangagwa vakundikana varambidzwawo kuita musangano muHarare nhasi. Mutauriri vaMunangagwa vaGeorge Charamba vanogara vachiti vaMunangagwa vana chido chekurambira pachigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatsenengamu.
Ya ichokwadi musangano wandanga ndinawo nhasi mangwanani muHarare wavhiringwa nevakomana vatumwa nevakuru vemusangano weZanu PF nekuti panguva yavauya ndabva ndaona vamwe vakuru veZanu PF nevamwe vakuru vevasori vabva vapinda muimba yatanga tichiitira musangano iwoyo pauya mukomana yaachouya mberi kunozokanganisa musangano wandanga ndiri kuita.
Munomuziva here mukomana wevatsenenga?
Inini mukomana uyu ndanga ndisiri kumuziva nekuti ndatisati ndasangana naye asi pangu nguva yazopera musangano veruzhinji vazonge vakundibata vachindi da kunzwa kuti ndiri safe here uye handina chandikanganisa here. Ndo pandazowana mashoko ekuti mukomana uyu anonzi Panashe Mupesa anobva kuEpworth akanga ari mutimu yemukomana anonzi Taurai Kandishaya anova deputy PC weyouth yeZanu PF. Ndo vakomana vari kunzi vanga varongwa vari gumi vauya kunozokanganisa vachitaura mashoko ekuti ndakatora mbudzi dzake handitombomuzivi andina kubvira ndakashanda naye asi vanhu ava vatumwa nekuti vakuru veZanu PF pamwe chete nevasori vanga vari kutya nekuti vanga vasiri kuziva kuti zvii zvandakagukuchira zvandinoda kuzoudza vana veZimbabwe. Asi pari zvino ndinoti kuvana veZimbabwe ndichiri safe asi ndisingazive kuti tichienda mberi zvinezenge zvakamira sei.
Manga muchida kutura mashoko ekuti kudii uye muchazoatura here nemamiriro aita zvinai?
Mashoko ndiri kuzotura munguva pfupi iri kuteera saka handisiri kuda kuti ndiite preempt but mashoko munguva pfupi iri kuteera ndichange ndichitura kuvana veZimbabwe.
Vanga vari vaGodfrey Senengamu vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vataura ekandishaya.
You know, allegation iri kupiwa naTsenengamu yekunzi inini nda munhu adisrupta waari kuti adisrupta presa yake atumwa neni because ndakamboshanda naye ngaza kanga nokuti iye tsenenga mbachake ndiye akashanda nevana because ndiye anga ri PC wa mayuthika saka kana achiti nini fact yekuti ndakamboshanda nemuyuth zvakureva kuti ndinda mutuma which means iye kandiye atuma muyuth because akamboshanda naye muyuth wacho
asi vakandishaya mukangozorwa mafuta enguru yamusina kudya here
inini ndopinda papi I know kuti nyaya yatsenenga ndiye kutsvaga relevance tsenenga haisi type yemunhu anoita 8 minutes pa press asati ataura point yake 8 minutes asati averenga zvakanyora angada yarova kare kare I think ato frustrateka nekuti munhu ya delay akupinda anga achida kuti achingogara munhu obva apinda haana content yanga inetsenenga marutsvaga pekumuka napo ende tsenengamu anorama necontroversy anopika fight nemunhu waanofungidzira kuti ane zita ndozvinomuraramisa zvino in this case anoona sekuti ini ndindi nezita ririnani raanogona kusimuka naro handina chekuita ndiri kumunda kwangu ndikuisa fertilizer kumunda handina chekuita natsenengamu asi ndoziva kuti daka ratsenengamu neni ndirekuti ofisi yandinayo kuyouth yekomisariyeti ndo ofisi yaanga ainayo
saka daka rinozobva papi
I have done better than him saka tsenengamu aigara achizvifunga kuti will be the best youth league commissar in the history now seeing kuti isu tiri nani tiri dynamic we are doing good things now ndane chigaro continentally handisi kupindira mutuma petty fights tikwesoto akuda kutsvaga inini kuti anditanishe ndisvike palevel rake well if he chooses that ndiripo but in this case aronga chinhu chake chekuti aone relevance aone masympathizers ngasiyane nini
nengo yezano PF Youth League vataura ekandishaya vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7 Vatungamiri venyika dziri mugungano reSADC nevari mugungano renyika dzekumabvazuva kweAfrica reEast African Community vari kusangana muTanzania musi wemugovera nesvondo kuti vazive nyaya yehondo iri muDRC. Sachigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa nasachigaro veEast African Community vari mutungamiri weKenya waWilliam Ruto vakatowirirana kare nezvemusangano uyu. Pane kunetsana kukuru pakati peRwanda neDRC, DRC ichiti Rwanda iri kutsigira vapanduki veM23, ukuwo Rwanda ichiti DRC iri kushanda neverudzi rwechihutu vakaponda vanhu munyika iyi. Varuto vati vakakoka vatungamiri veRwanda, Uganda, Somalia neSouth Africa. South Africa, Tanzania neMalawi dzine mauto muDRC uye vamwe vavo gumi nevapfumbamwe vari pavanhu mazana manomwe vakaurayiwa kugoma masvondo adarika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera kuti tinzwe maonero avo.
Musangano uyu wakakosha nekuti tikatarisa kuti nguva yose iyi tanga tichingoitika ndechekuti manga mungori nekurwisana pakati pemasoja eDRC nemasoja aya anonzi M23. Panguva inei vanga vachingorwa pachavo and zvanga zvisingaratidze kunge pane chiedza chiri mberi chekuti kurwisana kungamire. Panga painewo zvakare nyaya yekuti kuri kupomerwa Rwanda kuti ndiye iri kusapota vapandi M23 sakapanga pane kutaudzana pakati peDRC neRwanda pandobva pazoita kutaudzana pakati peRwanda neSouth Africa so now nekuda kwezvizvi pava nemhirizhonga pakati penyika dzose DRC Rwanda South Africa nedzimwewo dzinenge dzichitsigira mativi akasiyana-siyana so musangano uyu wakakosha kuti uitwe pave nekutaurirana nekuti kutaurirana ndokwega kunogona kupedza hondo iyi.
Munoona here vatungamiri venyika dziri kunongedzerana pari zvino vachigona kuti vagare pasi paitike nhaurirano iyoyi yamuri kutaura?
Kubva mukutaura kwavo regai nditange vekuSouth Africa vaRamaphosa vakataura kuti ivo vanoda kuti pave nekutaurirana kunyange vasina kufara nekuti masoja avo akaurayiwa. Dzimwe nyika dziri muSADC kusanganisira Zimbabwe dzakabudawo pachena dzichitaura kuti panoda kuti pataurirana nedzimwewo nyika dziri kunonzi kueast Africa uko vanana Kenya nana vakabudawo vachitaurawo neUganda vakabuda vachitaura kuti panoda kuti pataurirana ndo zvega zvinogona kupedza hondo.
Imi muchiona nezviri kuitika izvezvi munoona here kurwisana uku kuchikasira kwapera?
Mamirira zvakaita izvozvi zvinogona kunetsa kuti kukurumidze kwapera nokuti Rwanda kuri chirwayo iri kuramba kuti ivo vari kutsigira bato iri M23. DRC iri kuramba ichitaura kuti vanhu ava havasi voga, vanoti vane vari kuvabatsira, munoti vane masoja eRwanda arimo. And izvi zviri kutsigirwawo zvakare nedzimwe tsvakurudzo dzakaitwawo nevamwe vezvemapepanhau vakaona kuti munoti vane masoja ekuRwanda atorimo mukare. So nekuti Rwanda iri kuramba, zvinogona kutora nguva kuti hondo iyi ipere.
Vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheJohannesburg University muSouth Africa, Dr. Colin Chambwera, vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe vashandi vehurumende vari kutambira nemaonero akasiyana-siyana urongwa hwakaziviswa nehurumende mukupera kwesvondo hwekuti iri kuvandudza mararamiro avo kuburikidza nekuvawanisa pekugara pamwe nekutarisisa mihoro yavo. Munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaDavid Dzatsunga, vanoti urongwa hwakaparurwa nehurumende uhu, uhwo sangano ravo riri mukati mahwo, hwakanaka zvikuru. Ngatinzwei hurukuru yataita navo panyaya iyi.
Ndopatakabuda nedanho iroro riri kutaurwa rokuti dare varo taita zvimwe zvinhu zvinoonekera zvakafanana nokuti tiri kutarisa kuti tine zvekugara kwevanhu zvedzimba. Ndo chinhu chikuru chatakatosimbisa takaita musangano kupera kwegore, tikaonesana kuti chinhu chakakosha chekuti hurumende ranguri yagirirangotaura asi isingaiti inyaya yepekugara kwevashandi. Saka izvozvo takazvikuemedzera tikati uyezve nyaya yekuti mihoro yevashandi tive chinhu chatinofanirwa kugara tichingoona kuti zvaita mune zvakanaka, zvekuti tinongotarisira futi kuti zvese izvozvo zvinhu zvatichange tichitaura nezvazvo yatozoita zvemumwe musangano kota yekutanga iyo inei yekuti tione kuti zvaitwa ndezvipi, zvisina kuitwa ndezvipi. Asi ndinoona sekuti tiri kufamba tese padanho iroro rokuti tigadzirire vashandi zviri nani.
Munoona here vashandi vachitambira urongwa uhu?
Hongu, chinhu chikuru chinoda mushandi woga woga kugara zvakanaka paanobva pachipi ndopapa nedanha zita rake. Haikona zvokuti unenge ana landlord, nokuti kana ana landlord inongova lord kurevandi mwari wako. Saka vashandi vanogara vachitinetsa zvikuru nenyaya yekuti hamunawo here zvamungaita zvokuti zvirongwa zvamungaita zvokuti tiwanewo pedu patinokwanisa kugara. Isi tinozviziva kuti hurumende inokwanisa kutipa land nokuti ndo chimwe chinhu chavanacho. Tozoona kuti tingaita sei kuti vashandi vawane mari dzekuvaka kuburikidza nemabhengi.
Saka zvii zvamuri kuitawo panyaya yekugadzirisa mihoro?
Zvandingataura nezvekuti nyaya yemihoro kwatinosangana uku idare rokungoti tipangana, asi tinosangana puku MDMC kwatee tkuita manegotiation. Ndo kwatinogona kutaura nezvemihoro zvinenge zvine chisungo kunze kunenge kusina chisungo chinenge chiriko.
Vanga vari munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaDavid Dzatsunga, vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyori mukuru werimwe sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uye vari mutungamiri weATUS Vaobert Masaraure. Avanoti vashandi vehurumende vari kutambiswa bhora risina mweya nehurumende vachingovimbiswa kuwaniswa dzimba asi pasina chinomuka.
Nyaya yekuronga kwehurumende nyaya dzekugara yaane makore nemakore. Angoitwa local government minister akangoshaya nyaya yekutaura akutoti taakuvakira vasi vose vanzimba. Kungoronga nekurongonora muzima aseti dzadzirimo dzimba dzakanyorwa dzakawanda. Kubva vamugabe vachitanga kupinda muofisi ndo nyaya yaingotaurwa iyoyo, da kuvakira macivil servants dzimba. Dai dzichizowanikwa macivil servants airerukirwa, asi dzinowandira kumapepa paground dzoshaikwa. Kana dzavakwa shoma shoma idzodzo tinoziva dzinotorwa nemashefu, asi kuti tizowana macivil servant awana imba iyi makata chaiwa hadzizowaniki. Dzinenge dzadzevakuru shoma idzodzo dzinenge dzavakwa. Saka tinongotambira semanyepo zvokunyemba kwavagara vachiita vachitsvaga mbiri kuti vanhu vatsigire 2030 vachiti hurumende pamupada ine zvairi kuronga.
Kunyaya yemihoro yenyu tiri kunzwa hurumende iri kuti iri kugadzisa kuti mari dzamunowana dziri mumari yemunyika dzinge dzichibhadharwa nemutengo wedhora rekuAmerica pazuvaro musi wamunenge muchitambira mihoro. Munoona zvichikurerutsira here magara muchichema nyaya dzemihoro?
Nyaya yezigi yakungoshandiswa kunyebira vanhu kuti takuwedzera yemasalaries. Nyaya chaiyo yavapo ndeyekuti ikonomi yedu yadolariza. Hurumende kana ichida kurerutsira vashandi vayo ngaingovabhadhara nemadhora ekuAmerica acho, kwete kuti takuwedzera mari asi mari yacho iri kumazigi. Asi tichazenge tichikupai mari iyi ichienderana nereti yemusiwoyo. Reti yemusiwoyo ireti yavanenge vagara vakagadzira yekunyeba yekubhengi, interbank rate yatinoziva kuti vanoriga, inogara iri pasi pasi zvokuti munhu haana chaanowana chinobatika.
Matanho apa muchaita?
Tagara tiri mushishi yekurwisa kumamendwa kwepublic service act kuti isimbise nyaya yecollective bargaining kuti pasazove nemukana wekuti hurumende inoita madiro ajo jina ichingofikisa maconditions of service isina kudzoka kuvanhu. Saka tikange tapedza kuamenda public service act tinoziva kuti tinenge tasunga vanhu vedu havana kwekutizira, vanenge vakumanikidzwa kuti tiite chisungo pamwe chete kana tichironga maconditions of service evashandi.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uye vari mutungamiri weATUS vaobet masaraure vari parunare muHarare nestudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo kuvanai nevamwe. Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vari mumadhorobha nemaguta vave kuwana raramo nekurima, kunyange dzimwe nzvimbo dzavari kurima dziri kunzi nemakanzuru hadzifaniri hadzo kunge dzichirimwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki anoti ava kuita zvekurima muguta reHarare ndiva kuda kwashe Mutero. Avo vanogara mumusha weAjon Park vamutero vanoti vakatosiyana nenyaya yekutsvaka basa vachiita zvekurima sezvo zviri kuvapa pundutso.
Ndakapinda munyaya urban farming nekuda kwekushaya basa rekuti ndingaita kuti ndirarame. Tinorima murivo, tinorima cabbage, tinorima madomasi. Basa iri harindipi muhoro wakanyanya. Ndinowana $30.
Mumwe wechidiki ari kuitawo zvekurima vamarco matambirofa vanoti vava nemakore mashanu vapedza zvidzidzo zvavo paUniversity of Zimbabwe vasina basa ravakawana. Vanoti vakatanga kurima pamba pevabereki vavo muHarare, izvo zvavanoti zviri kuvapa mari yekurarama.
Ndakapinda mukurima nokuda kwekushaya basa mushure mekunge ndapedza zvidzidzo zvangu zvekuyunivhesiti, uye ndaiona kuti ndizvo zvinhu zvainge zvakandichibhirwa kutanga. Ini semurimi wemudhorobha ndinobatawo $300 kana maviri amadhora.
Mumwe wevechidiki muHarare vati Nashe Magara, avo vanogara mumusha weAvondale, vanoti ivo zvekurima muguta mavagere ndizvo zviri kuvararamisa.
Kurima nharaunda kwakandibatsira kuti tiwane zvokudya pamba, uyewo zvepatairima zvakati wandei taikwanisa kutengeserawo vanhu vemunharaunda tichiwana mari.
Vanoshanda semudhomeni mubazi rezvekurima vari zvakare munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadhomeni munyika reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vaziva Ishe Joe, vanoti ivo kushandukwa kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti vechikuru vajaira kurima vashaye pundutso kubva mukurima. Izvozvo pave chidiki mumaguta kuti vachiita mabhindauko ekurima vashandisa zivo yechizvino zvino yavanayo.
Kushinja kwekuzhe, kushanduka kwekuzhe ndokoita kuti vakuru vakanga vachirima kare vakanganisike pakurima kwavo, zvoita kuti vechidoko vapindire nomumadhorobha.
Mukuru musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kunyange vechidiki vari kurarama nekurima mumaguta, hapana mutemo unobvumidza kuita kwakadai.
Mumaguta maguta kunyanya pachirungu watinoti maurban areas akafanana nana Harare anenge asina tingati mitemo inoona nezvepachi patinoti pachirungu urban agriculture. Naizvozvo kurima ikoko kazhinji kunozoita kunge kunozopokana nemitemo.
Asi mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti marimiro ari kuita vechidiki mumaguta akanaka asi anoparadza nharaunda.
Kurima ikoko inzira inogona kubatsira asi inodawo kuwandudzwa kuti warege kuzokanganisa zvimwe zvinhu mukurarama kwewagari wari mumadhorobha.
Asi mutauriri weHarare City Council va Stanley Gama vanoti mitemo yekanzuru haibvumidzi vagari kurima munzvimbo dzisina kuvakwa kunze kwekuti munhu anobvumidzwa kurima chete mukati meyadhi yake.
Handifungi kuti pane chakaipa chakanyanyoipa nevanhu vanorima mumapremisi avo kuri majurawo avo izongo zvisingadisturbi environment nemasystem edu emasuwa. Asi vanorima kunze kwemayadhi munzvimbo dziya dzisina chiri chisina chakavakwa handibvumidzi kuti vanhu vangorima pese pese.
Zviri kuitika muHarare zviri kuitika mumaguta anoti Bulawayo, Mutare, Gweru nemamwe kunyange hazvo mitemo yemakanzuru isingabvumidze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza hondo muSudan vachienda kunopotera muChad vakaudza VOA News kuti vari kushungurudzwa zvikuru nechikwata chemauto chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces. Hurumende yeAmerica yakatotemera vakuru vechikwata ichi zvirango zvakaumarara. Vanhu vakawanda vanonzi vave kurwara nezvirwere zvepfungwa nekushungurudzika nekupondwa kwehama dzavo. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kumuzinda weWhite House muWashington DC. Nyaya iri kukurukurwa nezvayo kunyanya ndeyekurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas uko kwambomira mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano. Mumavhiki mana anotevera Israel nechikwata cheHamas vanofanirwa kuwirirana kuti vochinjana sei vasungwa vasara. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kupa maonero akasiyana-siyana pagwaro rakaburitswa neWorld Bank iro riri kuti upfumi hwenyika hunogona kukura nezvikamu zvina kubva muzana, kubva pazvikamu zviviri kubva muzana zvegore rapera kuenda pazvikamu zvitanhatu kubva muzana mugore rino ra2025 nekuda kwetarisiro yegoho rakanaka mwaka uno. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana negwaro iri vachiti nemvura iri kunaya munyika pari zvino zvichabatsirawo mamwe mapoka ezveupfumi emunyika.
Zvichabatsira mamwe masectors akaita sana manufacturing, vane malinkages akasimba neagriculture. Tiri kutazirawo zvakare kuti mining iri kusimukira. Tiri kutazirawo zvakare kuti pachava neimprovement in terms of electricity generation, tichienzanisa nezvazvazviri gore rapera. Asi kati zvakakosha ndezvekuti macroeconomic level tisustaine nyaya yestability in terms of exchange rate.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanotiwo vanowirirana negwaro iri patarisiro yezvekukura kwebandiko rekurima nerezvicherwa, asi vanosimbisisa kuti iyi tarisiro chete inogona kuzokanganiswa nezvimwe zvimhingamupinyi zvinogona kunyuka pakati apo.
Pane zvimwe zvinhu zvisina kuzotaurwa negwaro iri. Pakamboita mini drought kubva muna November kusvika muna December, even kusvika muna January panga kusinganayi mvura. Saka zvinogona kunge zvakakanganisa varimi vakawanda kusiyisa mbeu pasi. Saka izvozvo zvinogona kusaita kuti tisawana 13% iri kutaurwa. Chimwe chetisati chanatsonzwisisa iko zvinezvi ndechekuti vaTrump vachaita sei nenyaya yetrade, because ivanga vachiita matrade tariffs. Kana kuita matrade tariffs, so what is the impact nemaexports edu? Hasati tazvinzwisisa izvozvo.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone tarisiro yeWorld Bank iyi ichibuda sezvairi nekuda kwezvimhingamupinyi zviri kuvhiringidza makambani, maindastiri pamwe nezvitoro.
Nokuti hatisi kuona isu kuti mabasa ari kuwedzera zvakadini, hatisi kuona isu kuti
kuti makambani ari kukura here kudarika kuvhara kwaari kuita makambani iwayo. Saka ufumi hungazokura papi kana kusina magetsi achinge ariwo maviri okufambisa ufumi. Saka handioni kuti zviri kutaurwa izvi zvinhu zvingangoitika munguva pfupi iri kutevera yegore rino, asi kutoti ufumi hweZimbabwe huchawedzera kudzaka.
World Bank yakakurudzirawo kuti upfumi hwenyika husimukire, Zimbabwe inofanirwa kuenderera mberi nekugadzirisa matambudziko airi kusangana nawo munyaya dzezveupfumi uye kudzikamiswa kwemitengo yezvinhu. Zimbabwe iri kukurudzirwawo kuenderera mberi nekugadzirisa nyaya dzezvikwerete zvayo kuburikidza nekuzvibhadhara pamwe nekupinda munhaurirano dziri pasi peStructured Dialogue Platform. Asi zvinokwanisika here izvi? Muzvinafundo masocha vanodzoka vachiti
hurumende inenge yakuteverera here mitemo yayo yaanguri yabvirira kuisa makore namakore ichitadza kuvandudza ufumi hweZimbabwe. Vachazozvigona sei gore rino kuti ufumi hwenyika hunge huchivandudzwa?
Nechishanu chadarika, World Bank yakaparura gwaro rinopa fungidziro yekukura kweupfumi hwenyika rinonzi Improving Resilience to Weather Shocks and Climate Change. Gwaro iri rinoti chikamu chezvekurima chinotarisirwawo kukura nezvikamu 13 kubva muzana zvichikonzerwa nekusimbaradzwa kwekurimwa kwechibage nefodya kwakaitwa nenyika. Gwaro iri rakatiwo boka rezvezvicherwa rinoramba richiratidza kukura kwakasimba zvichitsigirwa nekukwira kwemitengo yegoridhe pamisika yepasi rose, uye boka rezvekushanyirwa kwenyika riri kukurawo nekukurumidza kuburikidza nekuwedzera kwevashanyi vanobva kune dzimwe nyika. Asi rinoti boka rezvekugadzirwa kwezvinhu riri kutatarika nekuda kwekushomeka kwemagetsi kwakakonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wadarika. Izvo zvakadzikisa uwandu hwemvura inopinda mudhamu rekariba kunove kunogaiwa magetsi. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, hondo yekutengeserana yatanga pakati peChina neAmerica zvave kutyirwa kuti zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanya munyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Matarifu akaiswa navaDonald Trump kunyika yeChina, nyika yeMexico nenyika yeCanada achaita kuti upenyu hwamaAmerican hunge huchiti womei bijana, tichiona isu kuti Canada yakaisavo yakatsivavo matarifu iwayo uku China nhasi tamuka ichinzi yakaisa zvekare matarifu iwayo, asi ichisimbisisa kuti ngakuve nokutaurirana pakati penyika yeAmerica nenyika yeChina pamusoro penyaya dzoufumi, nokuti zvinovhiringa mafambiro oufumi zvichiomesera zvekare vagari vomunyika dzose dzingava dzeChina kana kuti yeMexico neCanada. Nokuti katarisa nyika nhatu idzi dzaisirwa matarifu navaTrump, ndidzo nyika dzatinotengeserana nadzo zvakawandisa kudarika nyika dzose pasi rino.
Mushure memitero yakatemerwa nyika dzakadai seChina, muri kuona upfumi hweAmerica hwakamira sei uyezve hwepasi rose?
Zvinovhiringa upfumi hwenyika vanhu vachinge vachiruza mari. Tikatarisa isu nezuro chaiko kwakakurumbira nyaya yamatarifu iwaya, vanoongorora nezvemisika yemari kumastock exchange uko mastocks akadona, pensheni dzavanhu dzana 401k dziya navamwe vanotenga nokutengeserana mari kuWall Street uko vakaruza mari yakawanda. Zvinozoita kuti vamabhizimusi kana varuza mari dzakawanda ikokoko vanozodzitsiva mari idzodzo nokudhurisa zvunhu mumabhizimusi avo.
Semaonero enyu, panofanira kuitwa sei zvinhu zvamira zvakadai?
Zvese izvi kupera kwazvo zvinopera nokungotaurirana chete, nokuti hazvinawo zvinenge zvakanatsokuzonakira kuita hondo yemitemo yokukwidza mitero yokutengeserana pakati penyika dzagara dzichitengeserana kwamakore akawanda dzino ukama ushamwari nohusahwira panyaya dzoufumi hadzifaniri kungomuka mangwana umwe purezidenti akuti ndava kuisa mitemo yakati inoita kuti zvinhu zvidhure kutengwa kunyika kwenyu nokuti izvozvo zvinozoputsa ukama ushamwari nohusahwira hwoufumi hwenyika hunenge huripo zvekare kana tikatarisa isu vanoongorora nezveufumi hwenyika tinoona kuti ufumi hweamerica hukavhiringwa ufumi hwepasi rose yatinoti global economy inobva yavhiringwawo zvekare
tinotenda mutsakanganwa chirongwa chevechidiki chethe connection apo tiri kutarisa matambudziko anosangana nevamwe vechidiki vari kunze kwenyika
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele
amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC
siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo omuhle emsakazweni westudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kunhlolanja 2025 Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akulanto okuthiwa yi-extend i-term limit ku-constitution yethu. So, nxa esenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siyaphambili, uyabe seku-third term.
Abizana uPF kobulawayo labasakhulayo baleli bandla emathebelele North. Bathi basekela labo abathi uMongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni lapho okuphelela khona ihla amahlandla akhe ngo-2028.
Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani. Kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East African Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Ele China seliphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika uDonald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abizana uPF kobulawayo kanye labasakhulayo baleli bandla emathebelele North bathi basekela labo abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Umkhankaso lo kobulawayo ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla leli uMnumzana Jabulani Sibanda Wotshele amalunga ezanu PF izolo ukuthi uMnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika u-2030 ngoba uqhube inhlelo ezilohlonzi. Abatsha labo abasesabelweni semathebelele North bathi baya kusekela lokhu. Kodwa abanengi abakubandla lezanu PF abavumelani lakho. uMnangagwa yena usekutshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka ebusa kungafika umnyaka ka-2028. Kungaguqulwa isisekelo sombuso na ukuze uMnangagwa ahlale esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele gqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole.
Ngendlela i-constitution yethu eyiyo yona khathesi upresident ukwanisa ukuthi abe ngupresident welizwe kabili meaning to say uyaseva i-first term aseve i-second term kuphelele khonapho akulanto okuthiwa yi-extend i-term limit ku-constitution yethu so nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siyaphambili uyabe seku-third term it's not an extension it's another term yabisikhona kodwa into kumele sizibuze yona ikuthini what is the term in terms of our constitution?
Yeah, kona poka, I will try kona poka, yeah.
Yeah, umuntu kuyabe kuthiwa usesave item nxa esefikise isikhathi esinganani. Mina I think i-argument yonke le yenzakala elizweni is misleading. Nxa kuyukuthi sechovile item waqeda, angithi seku-second term, angeke a-extend item, kuyabe seku-third term. Nxa engakayenzi, ungayenzi ukuthi item esivili iqalisela ngaphi, isiya ngaphi.
Kodwa kuyaguquleka yini isekelo sombuso ukuthi kube khona konoko?
I-constitution yenziwa ngabantu, njalo i-constitution i-amendwa ngabantu. So the question is, kulama referendum njengalokho ababe kutsho abanye ngendlela ye-referendum kumbe ngeyinye i-process because akhona amanye ama-processes. I-argument eba khona eyokuthi kutshwe uya-extend i-term. Angithi, you can't extend i-term. Uyabe usukwenza enye i-third term.
So ke khonapho
abantu bangavumela.
Yeah, khonapho ke sithole siyakubona sibili okukhulumayo. Kodwa ke phela bakhona bakhuluma bathi kuyamele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe kwenze ukuthi kwengezwe iminyaka eminye thize khonapho. Lalokho ukuthi i-referendum ingenziwa. Kwenzakala ukuthi i-referendum ingenziwa futhi lakho.
Eh, i-referendum ingayekela ukwenziwa nxa kuyukuthi seqedile i-second term. Nxa ingakaqedi term kungayenziwa futhi ukuthini iminyaka yakhe idlulele phambili ngoba i-term yabe yakaqedi. Into ezama ukuyitsho ukuthi nanjo i-third term le extension of i-second term izinto eziyimpossible. You can't extend i-second term, right? Uyabe usuku-third term. So into engabe sisenzakala ngezindlela abakukhulumayo ngo-2030 lo uyabe nge-extendanga i-second term. Uyabe sengene ku-third term. Wayibamba kwaze kwafika ku-2030.
Kodwa ibambe kanjani nxa kunjalo?
Iyo yona le ehamba through ama-referendums.
Kumele vele i-referendum ibe khona noma abantu bayafuna kumbe
bafuna. Lapho nxa kuyukuthi seku-second term, yes, i-referendum is inevitable. Kodwa nxa engakafikisa i-term, i-second term, nxa engakafikisa i-second term, akula issue ye-referendum.
Kathesi kutsho ukuthi phele i-referendum ingenziwa.
Like ukwenzakala eZambia. Nxa kuyukuthi usufikisile i-second term, you cannot, you can't extend it. Uyabe usuku-third term.
Yeah. So ke
which means a referendum must be done.
Mm-hmm. So ke kona
kuyukuthi kakafikisi, nxa kuyukuthi kakafikisi i-second term, there is no need for a referendum. There are other processes that can be used.
Ukuthi kutshintshwe isekelo sombuso welizwe, yikho kutshoyo?
Yes.
Okunjengani?
So it's not always ukuthi kufuze kube le referendum ukuthi utshintshe isekelo sombuso, no. Isekelo selizwe, no. It depends ukuthi kusunga.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East Africa Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC lapho kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa asebefile kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki beMarch 23 movement kumbe iM23 edolobheni leGoma. Umongameli William Ruto okhokhela umanyano we-East Africa Community wethule umbiko enkundleni ye-X namuhla esithi asebevume ukuya kulumhlangano. Babalisa umgcini sihlalo we-SADC umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Paul Kagame owe-Rwanda, umongameli Felix Tshisekedi wase-DRC lo mongameli Samia Suluhu Hassan wakwele Tanzania lapho okuzaqhutshelwa khona umhlangano longo lesihlanu. URamaphosa lokagame bake baphoselana aqatha ngempi le njalo uTshisekedi kadlelani kuhlelo kagame yena amethesa umlando wokutshotshozela limpi. Amabutho akwele South Africa, iMalawi, iTanzania leUruguay abelondoloza ukuthula eGoma afele kulimpi. I-M23 yethu le umbiko namuhla othi isime kancane ukuhlasela ibutho lakwele DRC ukuze kuncedwe abantu abakhahlanyezwe yilimpi. ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe.
Umhlangano lo ophakathi kwe-IGAD, East African Community le-SADC yangapha Southern Africa, umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakho nayivele isenziwa kusuka kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani, ugagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali. Chisekedi ule nkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi asegoma. Lawe msebeni ule nkinga. SADC thina njenge-SADC lathi asilamandla, we are weak. Kutho ukuthi nxa bengatshelana iqiniso esithi ngesikhiwa i-peer review mechanism, kuzaphuma into eqotho lapho.
Nxa sesikhangela ke umongameli Cyril Ramaphosa labanye labogagame, ubona ngizani bangahlala phansi bexoxe ngakhonokho kumbe bazavusana emhlanganweni lo?
Lo ngumfundi umbuzo omhla kakhulu, bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo oso business abaningi abeyimbali abagebha imigodi e-DRC baningi kakhulu. UGagame laye abafana bakhe be-MR3 labo M23 labo baye bethatha ekwembiwa baye beyikuhambise eRwanda. Bengayekela ukuzwisisana, bengehlule ukuhlala phansi, iza kuhlala iyingxabangxoza. Sokuyisikhathi sokuthi kukhunyiswane imilotha, laba abe-politics kabalungisi i-politics, bemnotho welizwe kabalungisisa umnotho welizwe owe-DRC.
Kuzaphumana emhlanganweni lo ngokubona kwakho?
Akungeke kuphume, awusoze kuphume lutho ngoba abantu babona vele bayiqholo bonke. Ye, bayiziqholo. Yikho ngina ngisithi mina okuqakathekileyo kaba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona licubungule kucacadwe iqiniso, kungaphuma something. Kodwa nxa bengabelokhe bephoselana amazwi abasoze baphumise lutho. Lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso, balibambe iqiniso ngentamo zwanane yikho ukuzaphuma lutho. Okwakhathesi nje anginathemba mina.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Uhlangothi lwezambezi Water Authority luthi sesikhuphukile isilinganiso samanzi angene edamu leKariba lonyaka loba engasoze anele ukuphehla ngemfanelo umlilo kagetsi, okungenza kulungiswe uhlupho lomlilo lo eZimbabwe lakwele Zambia. Amazwe la ehlisa inani lamagetsi aphehlwa eKariba nyakenye ngenxa yokwehla kwamanzi kuleli damu, okwengeza isikhathi sokucitshwa kwamagetsi emazweni womabili. Kusenjalo, idolobho lakoBulawayo liqhubeka libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba malutshwana kakhulu amanzi asengene emadamu aleli dolobho. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi owayekhokhela inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association.
Udaba lwamagetsi ludaba oluhluphe kakhulu kumbe udaba oluhluphayo kathesi kwelakithi lapha eZimbabwe ngendlela eziningi ezishiyeneyo, ngoba siyatshelwa ukuthi amagetsi awakho. Sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagetsi okuwo ezinye izathuka zamagetsi angabe khona ukuthi amanzi eKariba phansi. Kodwa nxa sesithola imbiko leyo ukuthi izulu likhanya besilibona lisina singathi khona libe lisina njani, kodwa siyathola imbiko ukuthi amanzi angenile nxa angena kakhulu. Okokuqala khona kufanele sikubonge ukuthi hhayi amanzi angenile, kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli. But eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakale ukuthi njengelizwe leZimbabwe kube lezinye indlela ezingenzakala ezokuncedisa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayeKariba, ngoba uhlupho esihlalo kathesi lamabhizinisi amaningi ayihlule kusukuma kuhle, amanye ayaqhula, amanye ayaqhugezela, amanye azavala ukuvala ngenxa yohlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki. Ibi lamabhizinisi amancane bona abantu abalamabhokisa abalamabhuthi bakhona abantu abangena kuma-loss anzima ngenxa yokuthi akulamagesi. So-ke esingakutsho ukuthi njengelizwe abe eZimbabwe iminisi egala ngezeni zezamandla amagesi ababona izindlela, ngoba xa indaba yamanzi lokhu ibaliswa ukuthi angene kade kuyahlupha. kodwa thina ke njengabantu sahlala ethembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini ingakapheli ezulu ingaqhubeka lisina kuncedisa abantu kodwa wakade ezayo abantu abancediseki sidonsa nzima.
Sikhangela udubo lwamanzi kobulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo lwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini?
Siyananzela ukuthi izulu linile kodwa futhi sithola imbeko evela kulaba abasikhangelele ezamanzi abekulawa city council ukuthi amanzi akanye ngena amadamu ngamanzi angathabisiyo ngitsho ngoba khathe sikhuluma kanje silokhu sikhona apha sikulo shedding okutsho ukuthi amanzi aloku equnywa ukwenza ehlela amanye akhona asincedisa. Manje khona okuyasihlukumeza ukuthi sokwenziwa njengezakhamizi amabhizinisi ama-stakeholders akubulawayo. Ababecasisa bathi bona indawo yeGlasgow singathatha amabo around four years. Ungakhangela i-four years singathi thina ingxenye isikhathi eside ngohlupho esihlawo lwamanzi. Okuthi nxa izulu liyagqokanga lisina leyi ndaba ye-four years ingaba lidama elingancesa kodwa ihlupho yokuthi thina isikhathi eside kithi. So sokufanele njalo kube le minye imizamo futhi elula engenza ukuthi amanzi siwathole masinya sibili ngoba engxenye yefo isikhathi i-medium term kodwa bese sikhaya futhi kube lezinye iy'ndlela eze-immediate zokuthi amanzi athwale khathesi khathesi nxa leyani iplani kuyikuthi ivunyiwe iqhubeke siya phambili. But uhlupho yokuthi khathesi abantu amanzi bekulobo nzima kulabuhle amanzi okuvula loku evala njalo kwenza amaphayipe aduke ngakhola amaphayipe esemadala kobulawayo kodwa kwakunxa kuvula ubuye uvale amaphayipe aduka so ngenye i-expense engena futhi kukhansile buya futhi ifuqele ezakhamizini.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumholi wenhlanganiso yezakhamizi ibulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lotabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Benjamin Netanyahu wakwele Israel namuhla ngesikhathi kungaziwa ukuba kuzaphathwa njani isivumelwano selizwe lakhe leHamas kusigaba esilandelayo okumele kukhululwe bonke abathunjwa iHamas ngo-2023 njalo kubekwe phansi izikhali kuthi ele Israeli lalo lisuse ibutho lalo eGaza. Ababesebenzela ibutho leFrance kwele Chad abafika amakhulu amane 400 sebedinga umsebenzi kuhulumende kaFied Marshal Mahamat Idris Deby kulandela ukususwa kwebutho leFrance kulelo lizwe. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, eleChina namuhla liphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Lalo lafakela impahla evela kweleMelika egoqela amafutha egasi lamalahle umthelo wesilinganiso sokulichumi lanhlano ekhulwini i-15%. Uhulumende weChina wazise njalo ukuthi amafutha e-oil avela eMelika, izimota kanye lemitshina esetshenziswa kwezokulima layo izahlawulelwa umthelo wokulichumi ekhulwini i-10%. Umongameli Trump nguye oqale ukwethesa impahla evela kwele China, eMexico laseCanada imithelo esithi uhlose ukuvikela amabhizimusi aseMelika. Uthe njalo ufuna ele Canada lele Mexico avimbe ukungeniswa mahlayana kwezidakamizwa eMelika yizigebengu ezisebenzisa imingcele yalawa mazwe. Amazwe omabili lawo aphindisele ngamanyathelo afanayo. Kepha abaholi beMexico leCanada basuke bakhulumisana loTrump bavumelana ukuqinisa imingcele yamazwe abo lokumisa imithelo le okwenyanga kusakhulunyiswana. EleChina lalo akukazakali ukuthi lizakhulumisana njani loTrump. imithelo le izabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla emelika lasemazweni la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ukwenzakala emelika umnumzana Washington Jamela.
Indaba yama tariffs le kungani izahlupha kancane ngokubona kwami uTrump njengoba ehlalecho ukuthi yena uyideal maker ubona ngani ama tariffs indlela yokuthi akhulumisane lamazwe wonke ona lawa alwisana nabo ngama tariffs ngoba eqinisweni ama tariffs wona wawo ngenye indlela ngama trade wars angithi ikulwa nokuthengiselana. So akula ma winners at the end of the day ngoba intengo ziyakhuphuka khona lapha ekwelemeleka ziyokhuphuka la kwele China. So uTrump yena ngokubona kwakhe ucabanga ukuthi abantu bazoguqa before kube lama lomthelo. So ngenye indlela usebenzisa ama tariffs njenge negotiation tool. Kodwa ke kuzazwisa ubuhlungu ndawo zonke lapha nangale. Njengoba ubonile kwele Canada lase Mexico yena uTrump ngokwakhe ugcine ekhulumisane labo kwavunyelwana ukuthi bawachovele phambili mhlawumbe azoqala ngemva kwenyanga.
iChina yona ubona iluphatha njani lolu daba? Sizabona yini labo bekhulumisana kusiba lokuvumelana loTrump?
Ele China lehlukile kancane kulamazwe la amabili iMexico le Canada. Ele China okuqala livele li factory yamazwe wonke lawa asentshonalanga. So alikwazi ukuthi liphindisele kakhulu ngoba vele yonke into enziwa eChina ikakhulu ethengiselwa kwamanye amazwe ethengiselwa ngapha emazweni asentshonalanga. So ngokubona kwami ungakhangela even ngendlela umongameli wabo ayibambe ngakhona indaba yakhona kubonisa nje ukuthi naye ufuna ukuthi uhulumende weMelika ayilungise le ndaba ingakafiki ikhatshana ngoba i-impact yakhona ikhona eChina ngoba ama-products abo wonke amaningi aza ngapha. So ngibona ngani ekukhulumisana kwakhona ngeke kufane indlela akhulumisane ngayo lama-Canadians, lama-Mexicans. iChina angeke kufane, bazoyibamba ngendlela ethiyeneyo ngoba iqakathekile iChina futhi lakuwo abalapha kuleli lizwe laseMelika. Iqakathekile ngoba ama-products wonke nawo bathola khona. So okusalayo bagcina bekhulumisene nje ama-tariffs lawa agcina engafakwanga. Ngoba ukukhuluma iqiniso naye uTrump angibona ukuthi uyawafuna okwamaqiniso, wasebenzisa njengetool yokwethusela ukufosa abantu ukuthi bavume akufunayo.
Umnumzana Washington Jamela, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eChicago. Abanye abasakhulayo bathi kabasoze bavume ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kodwa abanye bayakusekela lokhu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UNtokozo Msipha owayekhankasela ukuba umnumzana Xavier Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga angene esikhundleni sikaMnangagwa ngo-2028. Uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga e-ZANU-PF afuna uMnangagwa ahlale embusweni.
Mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele we-General Chiwenga Voluntary Supporters Association, ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthiba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030, njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela. Thina njengabe-General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa isikhathi sake sokuthi aphumule ayedlala labazuku leplazini lakhe sesifike.
umnumzana Matthias Mdlungwa owayekubandla le-Citizens Coalition for Change elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uyakusekela lokhu.
Labanye abazabe bekhuluma lokhu angibona vele ukuthi kuzaba lenkinga and kuzaba lama-strikes, kuzaba lokuhluphana lokuchayana ngabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa. Kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha baphikisana lokwenziwa ngamalunga e-ZANU-PF athi umnangagwa kumele ahlale embusweni. URaymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuvinjwe okuzanya libandla elibusayo. UDecent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edayele iParliamente laye uyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozabusa kokuphela lokho sibili yinto enhle ukuthi njengoba isintu sithi kusinwa kudidelwana sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale sibe lati le experience ka-former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile waphuma ngokuthula.
Abamele inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla le-ZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa i-referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba umnangagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna ukwephulwa isisekelo sombuso welizwe. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Ashley Funye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakamnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebuya kubontanga lathi sibe sithola ama-elevation, sibe sithola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kutsho ukuthi kulabanye okumele bengene.
Kodwa uThawula Ikhandishaya isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF esigabeni seHarare uthi kumele abatsha bezinuke amakhwapha. Umnangagwa sekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni kodwa ezinye iy'ncwethi kwezombusazo zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathathwa isinqumo sokuthi umnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Abanye abalwa impi enkululeko lamanye amalunga e-ZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba umnangagwa useyehluleke ukubusa ele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, sesikhathele ngokudlelwa izimali ngukansila ku-19 emkhuza. Hhayi, sesizwile ngenhle endabeni zemali ze-social welfare kwinto enesiziphiwa nguhulumende. Siyabhatalisa izimali baphinde nxabe sebesiholisa batshontshe. Khuluma namhlanje ngolwesithathu nje batshontshe amasaka ngu-9 ngemva kokuthi abe-social welfare sebehambile basala bazithathela bona usobhukulo kansila bathatha amathathu okwabanye umama labo bathatha angu-6. Yazi sesikhathele bakithi angazi singancedise kanjani ukuthi nxa kuholwa iy'ntathu ezendaba kuye zibe khona zizobona into esiyenziwayo.
Kustudio 7 salubonani bakwethu. Hhayi, ngibingelelwa ngumdluli lapha eGwanda. Ngithi ngiphawule lami ngendaba ye ku-amanda kwe-constitution le indaba ezama ukwenziwa i-ZANU-PF. Hhayi, vele i-ZANU-PF siyazibonela ukuthi abantu beZimbabwe nje singadlalela kubo emakhanda. Njalo futhi kube kuyisikhathi esihle, isilonda esihle kabi ku-opposition ukuthi ingene ngaso, ukuthi vele ithathe ama-chance khona lapho. Manje hhayi, sadly i-opposition asisela eZimbabwe. I-ZANU-PF vele izoyi-amanda i-constitution. Umnangagwa uzofikisa isikhathi lesasifunayo sika-2030 ngoba hhayi, thina singabantu beZimbabwe vele asibambani. Ukuthi nje ngabe siyabambana one day nje sikubonise i-ZANU-PF ukuthi nathi sihlakaniphi njengabantu abafundileyo. Kodwa hhayi, ngibona nje i-ZANU-PF izenzela umathanda.
Yeah, Studio 7 lichona njani basazi bethu abahle.
Yeah, I sithi labo abangabalandeli.
Siyabonga labo bekungabalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo nge WhatsApp. Kwanele mthwakazi omuhle likhumbulela uyalandela uhlelo lwe Live Talk. Ngakho lingayikatshana. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.